kwasara nguva choma kuti chikwata cheMaorias chipinde munhandare yenyu Peter Mokaba Stadium chichirwira kupinda mufinari yeCOSAFA Cup apo vari kusangana neLesotho mumutambo uri kutarisirwa kuunganidza chaunga munzvimbo dzakasiyana siyana munyika. Zimbabwe iri kutarisira kupunzira pasi Lesotho pamwe nekupinda mufinari umo iri kutarisira zvekare kunyora imwe peji munhoroondo yemakundano aya nekuve chikwata chekutanga kutora mukombe uyu katanhatu. Pakapedzisira kusangana zvikwata zviviri izvi, Zimbabwe yakarohwa 2-0 muna mbudzi ya2017 asi uyu waive mutambo wekuedzana masimba uyezve uyo Zimbabwe yaishandisa kuongorora vatambi vatsva vaive vabva kuUnited Kingdom. Asi zvikwata izvi zvasangana mumitambo gumi nemupfumbamwe, Zimbabwe ichikunda mumitambo gumi nemina, Lesotho ichikunda mumitambo mumwe chete chete. Nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vazivanai muroyiwa vanoti ana Lesotho zvikwata zvidiki zvisiri mugungano rimwe chete neZimbabwe.
Ana Lesotho kudambura kwapfura kwapfura hatimise zvinyika zvidikidiki.
Asi mumwe muteveri wechikwata cheZimbabwe asi ari nhengo yeWarriors Fan Club vaMichel Chisale vayambira maWarriors kuti vasapinde munhandare vachifunga kuti vakatokunda kare.
Bora harisina manje maanonzi maGiants nonyaya kuti katarisa kana maAfcon kana World Cup masurprises anokuwanika kwese kwese.
Zvikwata izvi zvakasangana zvekare musemifinal yegore rapera, maWarriors ndokukunda 4-3 mumutambo waive wakaoma zvikuru. Murairidzi weMaWarriors Sanje Chidzamba anoti Zimbabwe haisi kudherera Lesotho sezvo vari kutarisira mutambo uchange wakaoma.
We played Lesotho last season and it wasn't an easy match for us.
Takatamba neLesotho gore rapera, waive mutambo wakaoma zvikuru. Tiri kutarisira mutambo wakaoma zvekare iko zvino.
Zimbabwe iri mumasemifinari aya mushure mekurova Botswana nemapenareti panguva iyo Lesotho yakasvika pachinhano ichi yarova Swaziland 1-0. Asi Zimbabwe inofarira kuwedzera mwando pane zvayakaita pamazebras ekuBotswana kana vachida kudarika paLesotho. Vatambi vakaita saKama Billiard, Ivan Rusike, Abbas Amidu naTerence Tukamanja kana achinge atambiswa vanofarira kugadzirisa kutadza kukanda zvibodzwa kwavakaita neBotswana mushure mekuwana mikana yakawandisa. Asi mashoko ari kubva kuSouth Africa anoti Zimbabwe ichange isina kapteni wayo Ovidi Garuru uyo akakuvara pamutambo neBotswana. MaWarriors ndiwo ane mukombe uyu mushure mekurova Zambia 3-1 mufinari yegore rapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.